Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 31, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru nemamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru muhurumende anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa nyaya yeguku rahundi. Kushayikwa kwemapasipot kwovhiringidza zvikuru vamwe vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vachausi muchemwa vaudza dare kuti vatapfuma vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavakakonzeresa kutengwa kwemotokari nomwe kubva kusouth africa dziri muzita rehurumende asi vakadzodzishandisa sedzavo. Vamuchemwa vati motokari dzose idzi dzakakonzera kuti hurumende irasikirwe nemari inoita madhora ekuamerica zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu US$11,936 sezvo pasina kubhadharwa mari yekupinza motokari idzi munyika kana kuti import duty. Rimwe remagweta avatapfuma vaisao mandipa vaudza dare pavanga vachikumbira mukana wekuti musungwa abhadhariswe mari yechibatiso kuti vatapfuma vari kuramba mhosva yavari kupomerwa sezvo vachiti motokari idzi ndedzehurumende sezvo mapepa ekuti dzisabhadhare mari yekupinzwa munyika akasainwa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Svanda. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achishanda nekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaTimothy Guta vaudzawo dare kuti vatapfuma havafaniri kuburitswa muhusungwa sezvo vachiti vari kuferefetwa nenyaya yekupinzwa kwedzimwe motokari munyika dzinodarika zana vachishandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Vati vatapfuma ava vechief director monitoring and evaluation kuhofisi yemutungamiriri wenyika vanogona kuvhiringidzana nevafakazi vasina kudomwa mudare uye vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti umbowo huri kuvaroverera huri fararira. Asi mutongi wedare vahosiya mujaya vatura mutongo wekuti vatapfuma varambe vari muhusungwa sezvo vachiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi zvisinei nekuti havachashanda kustate house. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avatapfuma vaValentine Mutatu.
Taita chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba. Tataura zvakawanda kuti sei vatongo vachifanira vatongo vachibva kumba. Asi dare rati ane nechinzvimbo chavanacho muhurumende vanokwanisa kunointerfere nevafakazi panyaya iyi.
Vamutatu vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare epamusoro.
Tinoona kuti vanokodzera kuti vapiwe bail, saka tichainda kudare guru rehigh court kuti vanotongwa vachibva kumba.
Vamujaya vati vatapfuma vadzoke musi wa15 Nyamavhuvhu pachaenderera nyaya iyi mberi. Vatapfuma vakambodomwawo munyaya yehuori kukambani yemarasha yewangi koliari uko kunonzi kwakashayikwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuamerica. Vatapfuma ndivo vave musungwa wechipira novemukuru muhurumende asungwa nenyaya yehuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yezaki nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa musi wachivabvu 30, 2019. Asi MDC yakaburitsa mashoko ekuti commission iyi inotungamirwa na Mai Lois Matanda Moyo vano vemudzimai wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo haina mazino vamoyo ndivo vakabuda pachivhitivhiti muna mbudzi 2017 vachizivisa nyika kuti mauto ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru pamusangano wangu wakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo vachiti mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nemuzanu PF anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa zvizere nyaya yegukura hundi. Taurai Chava anoti panyaya inotevera.
Muchema-chema uku kwabuda pamusangano waitwa muvulawayo nhasi pakati peboka renational peace and reconciliation commission NPRC nevemamwe masangano akazvimirira ega pamwe nevanhuwo zvavo kusanganisira vakabatwa negukura hundi. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Ndlovu ndemumwe abudisa kutsutsumwa uku. Vandlovu avo vanoti vaive musoja mushure mekunge nyika ichangowana kuzvitonga vati vakapambwa vakashungurudzwa nemamwewo masoja kwemavhiki maviri vachinzi vaida kupidigura hurumende. Vandlovu vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti kunyange hazvo veNPRC vachida kuita basa ravo nemazvo matauriro evamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nebato rezanu PF anokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo muboka iri.
Komishini iri kuita basa rayo varo tinota kugadzira nyaya yegukura hundi but now tinoita maministers vanhu vehurumende vazotaura futi kuti yairi hondo chichisiziva kuti yaisiri hondo vaviri kuuraya vanhu chete. Kune vakadzi aichiwanikwa ene nhumbu ochekwa mutumbuya mwana oobviswa mutumbu. Mumwe wanikwa ene mwana mucheche ofoswa kuti auraye mwana wake yaisiri hondo auraya vanhu erusaro.
Munguva pfupi yapfuura munyori wezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaobert mupofu vakabuda mumapepanhau vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa havana chikonzero chekukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. VaHenry Dube vatiwo maitiro akaita seava mupofu anoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende hairevesi panyaya yekugadziriswa kwegukura hundi.
NPCR haisati yatanga nekuti maministers apa vari kutaura nekuti hei vanoita kugadzirisa apa vari kuti vachatitumira masocha azotiuraya. Ndiyo nyaya yekuti gavhumendi iri papi kana achiti kutaura neNPCR ova ataura kuti achatitumira masocha azotiuraya. Iko zvino vanhu maministers achiri kutaura kuti inyaya yekukura hundi yange iri hondo. Zvinoreva kuti these people are not genuine nenyaya yavari kutaura yeNPCR yavo because they are still pursuing system yokuuraya vanhu nekukura hundi yavo.
Vamwe vange vari pamusangano uyu varatidza kusafara kwavo nekwavati kunonoka kuita basa rinotarisirwa neveruzhinji kuti vaite kuri kuitwa neveNPRC. Mumwe wevapinda musangano uyu amai Jane Mlalazi vati panguva yegukura hundi munin'ina wavo aive nemakore 12 akabatwa chibharo nemasoja ehurumende akaita pamuviri akazofa mushure memakore mashoma-shoma. Vati vosekuru vavo vakarohwa vakapambwa uye kusvika nanhasi havazive kuti varipi. Amai Mlalazi vati shuviro yavo ndeyekuti vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seBalagwe kuKezi kuMatabeleland South vavigwe patsva uye kuti vana vavakasiya vawane magwaro ekuzvarwa nekukasika.
Toda kuti vanhu vaya mafupa aya avhisiwe avigwe zvakanaka kana zvazvichigoneka kuti atestiwe vamwe navamwe vapiwe munhu wavo madhokumenti. Toda kuti vana kuitigwe madeath certificate avanhu vaya kuitigwa vana mabirth certificate nokuti havana mangwana ravo vana iko zvino.
Komishina neNPRC amai Neti Musanhu vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende. Vatiwo komishini yavo ichagara pasi nevakuru vakuru vehurumende ichivakomekedza kuti vasaite kana kutaura zvinogona kukanganisa basa ravo.
Tinoda kuti tikurumbidze kuingenja maministers edu tikwanise kuingenja zvakare vatinoti majuty bearers kuti kana vachida kuti NPRC zvechokwadi ikwanise kuita basa rekunyaradza mirizhonga nekugadzirisa zvose zvatakakanganisirana muno munyika. Zvinoda kuti tizviite matungamiriri vakanyarara vatipe mukana wokuita basa nokuti zvimwe zvatinezenge takutaura zvinoita kuti vanhu vashaye trust. Trust ne NPRC, trust ne hurumende uye zvinoita kuti vanhu vakwesene kuti zvechokwadi here hurumende iri pachokwadi kuti tinoda kuti tirizove maconflicts edu.
Pamaonero evamwe kuti commission yavo inenge iri kuita zvinhu muchiwande wande, amai musanhu vati chirongwa chavange vachiita chekusangana nemadzimai change chichiitwa kure kwenzeve nemaziso everuzhinji kusanganisira kurambidza vatapi venhau kupinda mumisangano iyi senzira yekuti madzimai aya ataure akasununguka pazvose zvakaitika kwavari. Amai musanhu vati veruzhinji vanofanirwa kuve nemwoyo murefu kuitira kuti NPRC ikwanise kuita basa rayo nemazvo, vachiti kana vakaita zvavanotarisirwa kuita nechimbi chimbi vanogona kumedza kutsenga kuchada.
Chatinongokumbira kumaZimbabweans ndeyekuti ngavatipe nguva zvishomanini tikwanise kuita zvinhu zvinovafadza ivo uye zvinogutsa zvavakasangana nazvo dani kuti tingonzi commission iri kuita mahearings asi tichizokonzera kushungurudzwa kwakatopfurikidza pane zvavakawana.
VNPRC vange vachiita misangano nevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevanhu vakasiyana siyana mumatunhu eMatabeleland senzira yekunzwa kuti vanoda kuti nyaya yegukura hundi ibatwe sei. Vanotarisirwa kuita mimwe misangano yakadai mudunhu reMidlands. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Gurukota rinorana nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti hurukuro nekambani yeEskom yekuSouth Africa panyaya dzekuti Zimbabwe itengeserwe magetsi dzichiri kuenderera mberi. VaChassis vaudza Studio 7 kuti pari zvino South Africa ina magetsi airi kutengesera Zimbabwe, izvo zviri kuita kuti dambudziko remagetsi rikure. Zvino hazvinawo kumira zvakanaka kukambani yeEskom iyo yakaita chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emarands mukushanda kwayo kubva gore rapera kusvika muna kurume gore rino. Kambani iyi yave kurarama nekubatsirwa nemari iri kubva kuhurumende yeSouth Africa. Vakuru vekuEskom vari kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana ichida kutengeserwa magetsi zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaChassis.
Ndakamanija kunoona minista Gwedhe-Mandashe svondo rapera, but ndisati ndavaona taambenge tatumira timu dzedu dzainga dzine vakuru vekuzesa nekwedu kuministri vanoona nezvemagetsi nekuministry of finance nekuresearch bank. Izvi takazvironga tiitira kuti sekuzeva kwamunoita tine chikwereti chatiinacho pane iya mari 10 miriyoni yatakabhadhara. Saka taida kuti tino matechnical people edu vanotaurirana navo toona kuti zvinoita kuti zvinhu zvishande zvakanaka kuSouth Africa nekwedu ndezvipi. Saka ndo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei.
Asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri?
Havasati vandipa magetsi, ndiri kutarisira kuti vachandipawo magetsi.
Ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa, ivo vari kuti vari kuda mari uye Zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii?
Ndikwanise kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa puresha pazvinhu zvazviri zvichakavanza nokuti tichiri kuzvitaura.
Saka kare Zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kuEskom uye paine chairi kuwana here pari zvino?
No, taimbowana ma400 megawatts. Vakazvindingi vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50. Saka pa50 iyoyo yakazobviswa. Iko zvino hapana chavari ku
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, makambani mazhinji munyika arikutatarika zvakanyanya nenyaya yekushaya magetsi, zvobva kuti mamwe avhare kana kuti ati vanhu vashande maawa mashoma usiku panenge paine magetsi. Asi dambudziko iri riri kupawo mukana kune mamwe makambani akaita seZimplo, iyo iri kutengesa magwenya emagetsi kana kuti majenareta. Kambani inotiwo yakaita zviri nani zvikuru gore rino, kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kambani inotengesawo magejo kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe mukuru wekambani iyi kana kuti Group Chief Executive vaVimbai Nyakudya.
My industry anoda magetsi kuti anhirike nekuti akwanise kuoperata mafactory aona. Saka majenereta edu taona achitenga akawanda kudarika gore rapfuura nokuda kwekushomeka kwemagetsi. Ndizvo zvaita kuti also performance yedu inge iri nani nekuti gore rapfuura magetsi aiva aripo. But gore rino nekuda kwedrought kukariba kwanga kusakwanise kugenerata magetsi anokwana nemamwe aexport anga asisakwanise kuuya. Saka majenereta edu anga anova epikins engine ino nemukurumbira chaizvo taona achimuva zvakanyanya gore rino.
Asika tiri kuonawo kuti mune zvimwe zvekurima zvakaita sefodya zvinhu zvinenge zvakati dererei. Gore rinouya pari kutarisirwa kuti pamwe zvinogona kuita zviri nani. Zvinokubatsiraiwo sei?
Business redu ukaritarisa nekuda kwemilibrand nekuda kwefarmic. Milibrand ichisevha masmall scale farmers, farmic ichisevha mafarmers mahombe, macommercial farmers. Unoona kuti mvura ikanaya macustomers edu anova mafarmers anokwanisa kutengawo zvekushandisa zvakaita semagejo, zvakaita sematractor. Saka kubudirira kwavanoita mukurima kwavo kuwedzera kuita mvura, kuwedzera kuita gorawo, tinokwanisa kutengesa zvakawanda. Mafarmers achiza kucapacitata their industry.
Tichitarisawo nyaya yekumbovandudzwa kwemari pachinzi nehurumende vanhu ngavashandise maRTGS dollars chete, kwete mari dzekuAmerica nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Izvi mungati zviri kukanganisa here bhizimisi renyu?
Pakataurwa zvekuintrodhuswa kwemari yemuno pakamboitika kuderera. Saka in a way zvakaaffecta bhizimusi, but hatitarisire kuti zvicharamba zvichiaffecta nekuti obviously kuintrodhuswa kwemari yemuno kunobatsira mabhizinesi akaita seswano manufacture kunyanya, pakuti zvinhu zvatinotengesa kunze zvinobva zvareruka kune vari kunze.
Mumwe mukuru mukambani yeZimplo vaVimbai Nyakudya vachitaura vari parunare muHarare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvikuru zviri kunze kwenyika zviri kunyunyuta nenyaya yekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa matsva kana kuti kumutsiridza anenge apera kushanda, izvo zvave kuita kuti vamwe varasikirwe nemabasa. Hurumende yakanga yambozivisa svondo rapera kuti zvinhu zvakanga zvave kuzoreruka sezvo yakatenga mapepa anodiwa mukugadzirwa kwemapasipot. Asi tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hurumende iri kutodharisira chikamu chekutanga chemapepa akatengwa aya pamwe nezvimwe zvinodiwa mukudhindwa kwemapasipot zvakaita seink kuti zvisvike munyika pakati pemwedzi unouya. Mumwe mushandi atiwo pari zvino hapana chiri kudhindwa kumahofisi kwavo, izvo zvinopesana nemashoko anga achiburitswa nevamwe ekuti zvinhu zvave kutanga kufamba zvakanaka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaMaxwell Mwale, avo vari kuchema-chema kuti pasipoti yavo yave kupera kushanda pasina urongwa hwekuwana imwe itsva.
Ndingati nhau yemapasipoti zvakawanda zvinotibata nama. Mapasipoti hatina chatinokwanisa kuita, asi nhau inotodiwa ndeyekuti tiwanewo mabasa. Usina pasipoti kwatiri kunobva wawane basa. Ndochinhu chikuru chinotanga kubvunzwa, wozobvunzwawo pemiti mushure mepasipoti iyoyo. Saka haukwanisi kuona basa kana usina pasipoti.
Saka imi mune pasipoti here kuSouth Africa ikoko isati yaexpire?
Pasipoti yakutoexpire, saka kuchema-chema kunhu kwekutoti pasipoti yakutoexpire.
Saka muri kutora matanho api?
Matanho hatingatori. Kumata wana babaku ya mishita zina zama tano kujika kwe duwa isi tukuchemera demokrasi ya freedom ya ya tunungo jinayo bati ya kina kujika kwe duwa tete zoro tezo ki mata wana tiga tora kwa kina ma demokrasi ya freedom wapana mata wana tunungo tora
saka muriku itasei kutimunge mchi gadziriza passport ya nyuka na kuhi mutsiriza
andika na ope kuhi tarishika mbunungo mbira 2022
saka 2022 ndia haruku diwa muriku miri raimu
apana watinga mbeta babane uti Ikayacho kana kwa dauti wenda kumbeli osara kinzinde mwoti kia ite siko.
Ndiyo amuru kutarisira watu passport enyi ni expire kana watu maka applyere mkanzimuno zozo kama na 2022.
Passport ya nina ndio watu expire. Ika expire andini ya watu dauti ndi apply kutu ndi wadengo passport. Kaka apato nina na hopu kana waitoro za 2022 baba apana ya na hopu ya nikambo tarisira watu nina wane passport yu watu nina na bitaraki kuhu. Apana ya na hopu ya nikambo tarisira. Kute chue mao amene nita mundine kwa 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 kwa
Saka vamwe vari mu South Africa vamunoziva vane mapassport aka expire vari kushanda sei kana kuti vari kugara sei
Abasa ari kupera baba kuti tanzenengo ato baba passport ingoperawo zvama bhenge kunogwa kutekesa kuna passport ibasa anotopera haro vari kutowandawo kuno ku South Africa kunogwa kuti kunomhanyira kuno kumarova ndi akutowanda
Saka kana passport yapera ve bhenge vanoziva sei kuti passport yenyu ya expire
Abhenge ari mabhenge temi Alama bengke ni mwaka na upiwa bengke lagu nikanza 2 years kana uti 1 gore na 2 years na 3 zikuendera zikuendera na hivu nubu barato fara nubu rauda wafutine passport hiyo
Matima mbo yendawe reka na kuma ofisi yeku muzindawe Zimbabwe ku embassy iko ku South Africa mchino nukwa uti jinutaka mira si
Madawa ni wakio wango sana na tijaona na pundite kwa njige edu Kato urai kwa life edu yote tijaitofa na tijita life edu ya na kazi
Asika tiri kunzwa urumende yaka tenga mapepa ya kugadzirisa mapasipoti ano tarisula ushika pakati pa August hapa. Zvino kupai tariro yakadi kana kuti hope.
Urumende ya gara ndo matariro ya gara ngonyota. Wangu fana nane magesi ya rita rati yaka tenga kudara kuno kufata Afrika kuno. Waka tawara kudara ya rita ya hape kuna pasipoti ya ndambu nyote rani. Urumende nyote nyote rani.
Saka mnofunga kuta hakuna chaka tengwe?
Kutori nangala tenga. Daka tenga kwa kinitika tenga kino uya kwa. Ana gato tenga zinouya, kutenga kwa rudi hiko kukua, kutenga kwa kutazi kutenga kwa angu kwenye, kutenga kwa urumene ndo kutazi kutiasuke katari kwenyezi. Atitara za urumene kutawa za unika, katitara za munu, za munu kwa mteka tina mbisiwe kwa mwezi kukoto. Unizo kwa sabu ya nendebele, wezi mwondi ya nendebele ya katari kwenyezi.
Avo vanga vari chizvarwa kwa che Zimbabwe vaMax Mwale, vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, na Jonga Kandembiri, West Studio 7. Direct from Washington. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kuMutasa Central kumaNikaland mushure mekupondwa kwavaMaxwell Gwechekweche nemusi wemuvhuro manheru. Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vaGwechekweche vakapedzera kuonekwa vachinwa doro kubhawa rekuchidoko hori uko vari kunzi nevamwe vebato reMDC vakanetsana nevanofungidzirwa kuti vasori nemauto. Avo vanofungidzirwa kuti ndivo vakazovaita akafira mberi. Asi imwe hama yemufi inoti haina ruzivo rwekuti vaGwechekweche vaiita zvematongerwo enyika kana kuti vainge vanetsana nevanhu kubhawa. Vakuru vemapurisa muManikaland vaudza Studio 7 kuti itaure nemutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati, avo vati vanga vasati vapirwa nyaya iyi. Asi vavimbisa kuti vachataura nemapurisa ekuManikaland. Hatina kukwanisa kuzovabata apo taenda kumepo. Hama dzemufi dziri kuchema chemawo kuti dzanzi dzichaziviswa mukupera kwemwedzi unouya kuti chii chakatora hama yavo sezvo pari zvino sezvo paripo pachaongororwa mutumbi wemufi kana kuti pachaitwa post mortem. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukoma wemufi vaJonathan Gwechekweche.
Hatina rubatsiro rwataona kubva kumapurisa, rubatsiro rwatatoona kubva kumapurisa tanzi nakaitwa postmortem musi wa29 August. Sezvo vatitaurira kuti paradzai ine vanhu vadini vaende havo 29 ndopaachaitwa postmortem, noti kutoigwa postmortem.
Chikonzero chei chavari kupa chekuti vatore mazuva akawanda kudaro pasati paonekwa kuti chii chakamutora?
Izvi ndaida kutombwawo kwamuri wana shefu zvinzi maa kundifonera kudaro kuti why vari kutora too long, pane chikonzero chei kana kuti chii papapa, because vanhu vese vari panapo vatoita nowe.
Saka mukoma Maxo vasiya vana vangani? uye wangu aine mudzimai here?
Mukoma Maxwell wasiya wana 4 nemudzimai kuita 5.
Pane ati asungwa here?
Pari zvino hatina kana any information kusungwa kana kusasungwa. Pane ati asungwa pachokwadi.
Imi semanzwiro amuri kuita ndianani vangadai vakamuponda? Ndianani vari kufungidzirwa kuti vanogona kunge vakamuponda?
Aiwa, ipapo ndinganyepa. Hapana vatiri kufungidzira kuti pane akamuponda kana kuita sei. Zvatoenda kutaura kuti inini handisazivi nyaya iri mumapurisa.
Asi aiitawo here zvematongerwo enyika mushure?
Inika mukoma wacho zvematongerwo enyika ka handidi kunyepa. Izvozvi kana padare panitori panapa ndikutotaura kuti inini mukoma wacho handitozvi kuti waita zvematongerwo enyika here kana kuti haaita zvematongerwo enyika. Handidi kupa false information zvandisingazivi. Izvozvi zvamutondibvunza kuti waita zvematongerwo enyika ndizobva kubva kwamuri.
Mukoma wemufivha Maxo vanonzi mukoma Jonathan Gwechekweche vachitaura vari parunare kwamutasa kumanikaland. Tabatawo mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka kuti tinzwewo maonero avo.
Ya kutanga ndoda kuti neurombo kumhuri ya Maxo Gwechekweche akapondwa marimwe zuro usiku nzvimbo yepadc. Maxo igamba renhu remdc mukomana aizikanwa nekutaura ndokwati chimambirira akaita upenyu achizvishandira zvake mabasa ake emuoko ekutswanya matombo nekutakurira vanhu nechingoro chake chekupusha nemuoko. Saka tinosuma zvakanyanya nekurasirwa kweupenyu hwake mune zvatiri kufungidzira kuti zvine chekuita nematongerwo enyika. Inova nyaya iri kuongororwa nemapurisa vaone kuti akapondwa nani. Asi zviri pachena kuti harusi rufu rwemunhu akarwara kana ngonode natural death kuzvitarisa isuse kufungidzira.
Ndianani vamuri kufungidzira kuti vakamuponda?
Inini mukunzwa kwandakaita mukomana uyu akange achisambadza mashoko emc ari mubhawa munda muino maciio anofungidzira kunzi masoji. Saka fungidziro dzedu kungoti hameno zvakaitika kubva kune vanhu ivavava so fungidziro hatiinayo. Ngaitarisiredu kuti mapurisa ationgororere nyaya iyi ikude pachena kuti ndivo chokwadi remaseya vakaponda kana masoja kana kuti vanezano roro yangopondwawo zvake nedzimwewo mhondi.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka vachitaura vari parunare kwamutasa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika musocial media, chirongwa chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutaura nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanya imo muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Regai tinzwe kuti vakanzwa nenyaya yechirongwa ichi kupi.
Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Ana Ruwanika. Ungatitsanangurira kuti wakanzwa nani nezvechirongwa cheyani?
Chirongwa cheyani ndakanzwa kubva kuna mbuya vangu vanogara kuZumba vanobva kuUMP. Vakaenzwa vachitaura pastudio 7 vachitaura nezveyani. Vakabva vandifonera vakandiudza kuti ndikwanise kuapply.
Iwo wakanzwa sei uchinzwa mbuya munhu ari kuZumba maramba pfungwa achikudzwa kuti pane chirongwa chakadai?
Mbuya vangu vanongofarira kuti ndikwanise kubudirira muupenyu. Saka chese chavanongonzwa chavanongofungidzirwa kuti musikiri wavo vanokwanisa kuita vanogara vachindiudza.
Indinoitwa Pasman Love, ndakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019 zvinobva kuchiredzi. Ndakanzwa chirongwa chichishambadzwa paradio pastudio 7 Voice of America. Ndingati vese vakasununguka kupinda muchirongwa unongoapply maapplications for 2020 anenge achivhurwa manje manje. Vanozivisa pawebsite yavo yeYali. Vamwe vanogona kunge vachiziva chirongwa ichi chinzi Yali cause ndo zita rakatanga kukurumbira pachirongwa chino ichi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti musakanga nokunge muinesu mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Tino tenda marvelous muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM. Tirikutarisa dambudziko rema passport iro ravhiringidza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko kustudio 7 muchishandisa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Standekile muhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.